chanani tishamisa isitemu isi ndechokuti tirikuona kuti hapana kana muyouth aripo pagender commission yakatoi. Tinoona kuti munhu angatonzi ndiye mutokosa pacommission iyoyi munhu ane makore anokwana iyo 49 makumi mana nemapfumbamwe. Tichiona zvekuti mazita evadomwa ava vanhu vakanyanyorerekera kuzanu PF. Totanga naamai vanonzi Tsungirirai Kundai Hongwe Chimbunde, vanozikana senhengo yakasimba zvikuru yebato rezanu PF, vaitombova deputy minister muhurumende yezanu. Toendazve kuna chairperson wacho vanonzi Margaret Sangarwe Mukaanana. Amai ava vaimbova permanent secretary kuministry yetourism uyezve munhu akamboshandira kuhofisi yemukuru wenyika. Toendazve kune munhu akaita savamachalaga munhu watoremekedza zvikuru. Toziva kuti vanga vari mumiririri wezanu PF kuzvishava nerunde. Toendazve kuna vadr Paul Kadzima, tinoziva kuti vaimbova member of parliament yezanu PF vakamiririra dunhu renyanga North. Saka hazvitifadzi tiona sokuti hapana kure kwetingaenda senyika.
Asika vagutu, tinonzwa kuti komiti yeparamende ndiyo inosarudza mazita ainozoendesa kumutungamiri wenyika kuti vange vachizosarudza kana kudoma vanhu ava. Imiwo nhengo dzenyu hadzimo here mukomiti iyo yeparamende?
Nhengo dzedu dzirimo. Tine nhengo shomane nezmdc tichikombeya nevezanu PF. Saka zvichireva kuti majority yenhengo dzestanding rules and orders committee ndedzezanu.
Saka mune matanho hamuchatora here panyaya yamuri kutaurai?
Zvetichaita isu ticharamba tichiti zvaitwa izvo hazvitifadzi. Saka nhengo dzedu dzeparamende, mamembers veparamende edu vachaona kuti paitwa mamotion mudzimba mbiri dzose dzeparamende, national assembly nemusenate, dzokuti titsoro pemazitwa apiwa awa kuti ndo vava vanhu vanze vava nhengo dzeZimbabwe Gender Commission.